Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 10/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti iri kuedza kuronga kuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika inoti svondo rinouya iri kuita misangano nevanyori vakuru vemapazi anoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika pamwe nerinoona nezvemukati menyika kuti varonge mashanduro avangaite mukuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Sachigaro vekomiti iyi vakaindinesi Paradza veZANU-PF vanoti hurumende ine urongwa hwekuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze magwaro anosanganisa ekuberekwa, ekushaya pamwe neekufambisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaParadza.
Svondo rinouya chairo ndiri kutoita musangano mukuru wemapermanent secretary weHome Affairs napermanent secretary kuti tiwirirane kuti totanga neti. President vakatozvibvuma, maministers vedu vakatozvibvuma zvese izvi kuti tofanira kunopa magwaro kuvana vedu vari kunze kwenyika, kutanga nekuSouth Africa, tozoenda kuLondon, tozoenda kuWashington, tivape. Nokuti muconstitution medu munoti munovabvumira kuti vaite inonzi dual citizenship, nokuti kune vakawanda vana vakazvarirwa ikoko, vamwe vari kugara ikoko vane mapermanent residence vasisina zvitupa kana zvakarasika, kana kuti vane mapassport akaexpire vanenge vachida kuti zvinhu zvavo tivagadzirire. Saka izvi tiri kutanga ivo mugore riri kuteera rinei. Tichazotoita nyaya yacho mubhajeti ratiri kuita muna December munomu, tobva tazviita mubhajeti kuitira kuti tifambe nenyaya iyoyi.
Vana veZimbabwe vakawanda munyika dzavagere, vamwe vacho vanga vachingonetseka kuti vanga vachimutsiridza kana magwara avo chaiwo akaita semapassport nezvimwe, zvichinzi munhu anofanira kunge achienda kumusha. Ndezvimwe zvamunee muchizorerutsa here izvi?
Ndo zvimwe zvatinenge taakutogadzirisa izvozvo, zvokuti toita sei, toti endesai mapassport enyu apera kuenda kumaembasi, ouya nediplomatic bag kuno kuHarare, auya nediplomatic bag kuno kuHarare okurumidza kuitwa, odzokera nediplomatic bag. Kana kuti munhu wekuregister general's office vekuHome Affairs vanoenda kunogarira kumaembasi yedu, zvatakamboita kuKenya zvekunoregista vanhu, zvokuti tinotuma timu yoenda kunogara kana kuSouth Africa kuJohannesburg, kana toti inogara kwemwedzi wese. Munhu wese anenge aida kutora chitupa, munhu wese anoda kutora pasipoti, munhu wese anoda kutora birth certificate, anoda kutora death certificate, anoda gwaro ripi zvaro raanoda kutora, ange achitora ipapo paembasi panguva iyi yatinenge tataura iyo. Imwezve vanhu vacho takuda kuti vachinogarira ikoko, saka ndozvimwe zvatiri kutaura izvozvo kuti zvinofamba nezvipi.
Imwe nyaya yeHonorable Paradza inonetsa ndeyekuti vamwe vari kuti hapana kujeka panyaya yedual citizenship, asi pamuromo ichitaurwa nyaya iyoyo.
Ko ndiani ambozvizama zvikanzi hazvisi kuita? Ndiyo dambudziko ratinaro muZimbabwe, tinozviurayira nyika yedu nekunyeperana. Iye zvino ndini ndiri kutaura ka kuti dual citizenship, saka tanyepachi tiri kuda kuti tikupe, hatikubvunze. Hautombobvunzwa kunzi une citizen yekuAmerica here, citizenship? Aiwa, uri muZimbabweni, baba vako muZimbabweni, baba vababa vako muZimbabweni. Tapedza wopuwa chitupa chako, wopuwa birth certificate rako, zvapera pasipoti yako yeZimbabwe kana uchida, zvapera. Zvikunyeperana ndokunokanganisa Zimbabwe. Social media yakuvadza nyika vanhu vachinyeperana, and hativake nyika nenyaya iyo yekunyepa.
Umbo hupi wamunenge muchitarisa kuti munge muchibatsira munhu anenge ati ari kuda magwaro?
Ndeyekuti baba vake kana kuti baba vababa vake muZimbabweni here? Chete ndoprove inenge ichidiwa. Chete kana iwewo ukazvarwa muZimbabwe ukazonokurira kuAmerica ndizvozvo, ukangoprova chete kuti ndakazvarirwa, birth certificate rako rinotaura kakuti wakazvarwa kumbuya nehanda here kana kuti wakazvarwa kupi, hazvinetsezvo. Izvi chero une dzinde rine chokuita neZimbabwe dzinde rako tinokupa magware kuZimbabwe.
Makambenge muchitenderera muchisangana nevana veZimbabwe mazuva apfuura, zvii zvikuru zvamakawanawo zvamakanzwa kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Vana veZimbabwe chavanoda yanga iri nyaya yekuda kuvhota kekutanga, kechipiri magwaro andataura, kechitatu kuti kwadzedu tiri kunzwa kunzi dzinogona kutorwa nereserve bandi, dzinogona kutorwa negavhumendi. Ndo dzimwe nyaya vachiteerera kusocial media. Taivaudza kuti hakuna zvakadaro, mari dzenyu ukatumira mari dziri sefi. Asi chatanga tichikumbirisa ndechekuti mari idzi ngadziuye mugwara rakanaka, kuitira kuti muitewo mabhizinisi vanhu vari kunze uko, tisimudzire nyika tese.
Avo vanga vari sachigaro ekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza veZANU PF vari parunhare muHarare. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende, sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kubasa vachiti havana zvikwanisiro zvinosanganisa mari dzekufamba kuenda kubasa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumaruva ikunyamandlovu mumatoelden north varoja moyo vakaiswa chubhu inobatsira kuti vakwanise kurasa mvura, asi chubhu iyi inonzi haichashande zvakanaka. Vamoyo vanoti vange vachifanirwa kuonekwa nana chiremba pamupindo hospital, asi vatadza sezvo vana chiremba vakawanda vasiri pabasa.
Ari kunditaurira kuti ndiuye mangwana nditore sikani, so ndakamerera ikoko kuti nditore sikani madokta. Hakuna dokta ari kupinda kumawodhi sedokta, ndivo manesi nemamediki.
Vamoyo ndemumwe wevarwere vakawanda vari kutadza kubatsirwa panguva yakafanira nekuda kwekusaenda kumabasa kwana chiremba, vachiti havana mari dzinovakwanira. Mukuru wechipatara chemupilo vaLeonard Mabandi vabvuma kuti vana chiremba vadiki havazi kuuya kubasa, asi vanoti chipatara chavo chiri kuedza nepachinogona napo kuti chibatsire varwere.
Vana chiremba vechidiki vasati vadzoka kubasa, tine vashoma varipo. Makunza kutenzi vatenderana kuti nana chiremba vamwe varipo vachaita strategy yekuti tikwanise kubatsira vanenge vari critical.
Pakuti vanofunge nepamusoro pekusaenda kubasa kwana chiremba, vamoyo vanoti izvi zviri kuomesera varwere vakaita saiwo nevamwe, asi vanotiwo vana chiremba havangashandi vasingapiwe mugove wakafanira.
Nyaya madokta haitaureki nenyaya kuti kupfa isusu. Tiri kuzichemera isusu, tiri kurwara. Hapana zvokuti tingataura tiite sei. Vanhu vari kushanda, vari kushanda mari zavo. Havashandi kuti vari mabhandindi, kana vasingati havati. Hatipindiri ipapo.
Vana chiremba pachavo vanoti havazi kuramwa mabasa, asi kuti havazi kukwanisa kuenda kubasa nekuda kwekuti mari yavanopiwa haichakwani kuti vaite zvavanotarisirwa. Mumwe chiremba akangoda kuzvidoma nezita rekuti Eric anoti mari yemihoro pamwe nemwe mari yavanopiwa inosanganisira yekufambisa uye yekubhadhara pekugara yave shoma zvekuti hazvigoni kuti vana chiremba vakwanise kuenda kubasa zuva nezuva.
Isusu vana chiremba izvozvizvi mari yavari kuwana for basic salary vari kuwana $400. Government inotipa allowance $100 for transport. Uyezve housing allowance is just 250 bond, and for a basic room for most of us who stay near town is about 500 to 700. Saka pazvinhu zvese izvozvi mari yacho haichanyanyokwani stereki.
Vakambove nhengo yekomiti yesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Manjonjo, vanotiwo vana chiremba havazi kuramwa mabasa, asi kuti havazi kukwanisa kuenda kubasa. Dr. Manjonjo vanoti danho rehurumende rekuenda kumatare senzira yekumanikidza vana chiremba kuti vadzoke pabasa haribatsiri, sezvo risingagadzirisi dambudziko rekushaya mari kwavari kuita yekuti vaende kubasa. Dr. Manjonjo vanoti veruzhinji vanotarisira kuti kana varwara vabatsirwe nana chiremba nenzira yakafanira, asi vanoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika izvo hazvigoneki. Vanoti zvakakosha kuti hurumende ikoshese zveutano munyika, vachiti kuita izvi kunogona kubatsira kupedza matambudziko ave nenguva achiitika munyaya dzezveutano. Kurukota rezveutano vaobedaya moyo vanoti hurumende yakawedzera mari dzavana chiremba nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana nekudaro vanofanirwa kudzokera kubasa. Vamoyo vakati vana chiremba ava vaifanirwa kudzokera kubasa nemusi wemuvhuro asi havana kutevedzera kurudziro yavakaita. Hurumende kuburikidza neHealth Services Board yakaisa nyaya iyi kuLabor Court ichida kuti kusaenda kumabasa kuri kuitwa navana chiremba kunzi nendare hakuzi pamutemo. Dare iri riri kutarisirwa kupa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinogara muSouth Africa kusanganisira zveZimbabwe zviri kuratidzira pamahofisi esangano reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR zvichiti hazvisi kubatwa zvakanaka nehurumende yeSouth Africa. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Vanhu vanopfuura mazana mashanu vari kuratidzira vachiti UNHRC iri kutadza kuita basa rayo nemazvo rekuchengetedza kodzero dzavo muSouth Africa. Mumwe weavo vari kuratidzira vaHilary Mugari vaudza Studio 7 kuti vanhu vavari kuratidzira navo vanobva kunyika dzinoti Democratic Republic of Congo, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Cameroon, Nigeria, Bangladesh, Somalia neEthiopia.
Pano pane vanhu vakawanda vanopfuura kuma 500 nekunyika dzakasiyana-siyana dzinoti Malawi, Zambia, Mozambique, DRC kusvika kunana Bangladesh. Tine maSomalians ari pano asiri kwanisa kubatsirwa. Vasiri kwanisa kugara muno zvakare nekuda kwekushungurudzwa nekuurayiwa kuri kuitwa maforena muSouth Africa.
Vamugari vanoti South Africa haichagariki nekuda kwekuti zvizvarwa zvayo haziremekedzi kodzero dzeve kunze kwenyika iyi. Nokudaro vanoti vanoda kuti UNHCR ivape gwaro rekuvatsigira kuti vagone kuenda kunoita zvidzidzo zvavo kuCanada.
Ndakauya kuSouth Africa ndichizopotera mushure mekunge ndatiza kuZimbabwe ndichika kuurayiwa. Tauya kuno vanhu vekuSouth Africa havachadi maforena, vari kutiuraya, vari kutirova, vari kutipisa tiri vapenyu. Tauya kuzotsvaga rubatsiro kuUnited Nations Human Rights Commission kuti vatibatsire, asi havasi kukwanisa kutibatsira. Hapana zvavari kuita. Ukauya pano uchida kubatsirwa vanoburuka pasi voramba kupa interview, wotanga wafona kuPretoria wobhuke interview. Ukafona kuPretoria havadaire foni. Ndakaita 6 months ndichifona vasingadaire foni, ndobva vazodaira ndobva ndaitwa interview imwe chete.
Vamugari vanoti ivo nevamwe vavo havasi kuzomira kuratidzira uku kudzamara UNHCR yatambira zvichemo zvavo.
Tikuti hatisi kubva pano kusvika UN yatibatsira, yatiendesa kunyika dzatikufanirwa kunogara dzinenge dziri sesha. VeUNwo vari kuti vari kuda kutiita integration kuti vatiise kune dzimwe nzvimbo dziri muSouth Africa, asi tikuti hapana nzvimbo iri muSouth Africa yakasununguka kugara panguva inoi nekuti vagari vemuSouth Africa havachadi maforena, vari kuti tikovatorera mabasa.
Murwiri wekodzero dzavanhu Muzvare Tendai Biza vanoti UNHCR iri kutadza kuyamura mhuri dzekune dzimwe nyika kana dzasangana nematambudziko. Muzvare Sakile Nyoni vanotiwo dai sangano reUNHCR nebazi remuSouth Africa ravayamura nemagwaro ekuti vana vavo vakwanise kuenda kuzvikoro zviri muSouth Africa. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanotiwo sangano reUNHCR ragara risina hanya nekushungurudzwa kwemhuri yeZimbabwe.
Ishoko rechokwadi. Zvino zvakangogara zvichiitika. Bodhi basa rayo nderokungodla mari, but kubatsira vanhu chaiko chaiko zvikuru maZimbabwenzi hapana chatinoona. Ukatarisa basa rayo rimwe nderokuti zvizvagwa zvedzimwe nyika zvakaita samaZimbabweni kana vachinge vagara parefuge muno muSouth Africa vaindiswe kune dzimwe nyika, vanobvisa maZimbabweni vachiindisa maSomalis nevamwe. Ukatarira nyaya yezenofobia nokurohwa nokushungurudzwa kwamaZimbabwenzi muno muSouth Africa nezvimwe zvizvagwa dzedzimwe nyika, havana kana shoko ravanotaura kana kuti chavanoita chinohwikwa. Unotowa maorganization akaita sana Gift of the Givers ariwo ava kupindira achipa vanhu pokuvata nezvokudla.
Vashumba vanoti UNHCR inosungirwa kuonekwa ichipindira munyaya dzekurohwa pamwe nekushungurudzwa kwemhuri dzekune dzimwe nyika muSouth Africa, kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namai Shana Calabrine veUNHCR muSouth Africa kuti vanzwe divi resangano ravo panyaya iyi. Kuratidzira uku kuri kukokerwa nesangano reWestern Cape Refugees Community. Sondo rapera vatungamiri veSouth Africa neNigeria vaCyril Ramaphosa navaMuhammad Buhari vakaita musangano muSouth Africa wekuzeya nyaya dzekushungurudzwa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa. Pamusangano uyu vaviri ava vakabvumirana kuti nyika dzavo dzichashanda pamwe chete mukuona kuti kodzero dzeavo vanobva kudzimwe nyika dzaremekedzwa nehurumende yeSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muSouth Africa. Dini Mo Blessing Munjoma.
Tombo chitarisa zviri mumapepa nawo anasi. NewZimbabwe.com inoti vashandi veZimpost varamwa mabasa vakafora mberi kweMain Post Office muHarare vachiti vanoda mihoro yavo uye vacharamwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. MuNewsday mune nyaya pamusoro peZimbabwe Heads of Christian Denominations iyo iri kukurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete nesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. ZimLive.com inoti mushure mokumanikidzwa nevamwe vana chiremba, University of Zimbabwe yadzora pabasa vana chiremba vaviri vayakange vatanda. MuDaily News vemakereke vari kukurudzira zvakasimba kuti paitwe nhaurirano pakati pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa. Muchikamu chino tiri kuchadza vatereri kuti vataure zvavanofunga vega.
Magadigo na mkoma joka kani miri na vangu wazo wa Studio 7. Eishi indi na dao simbisa wanawe shandu kukutinga pirambe itaka shinga nguwa edu sunungu ya kushika. Na kutindo tenda paka tambura wanawe Israele mkumba chupa. Nguwa ya iyo na waka tambura paka tiziri na ande mati zisira kunyika ya ikipikiru wa ya ijipite ya itaka kurira. Sakafana na nguwa ya tiri na ya Emerson Mnangagwa ya kutambura kwa tiri pita ya kuche malu zanga ziri na nipa nguwa ya mkaka. Saka ndo tenda watipakanezo soso kanyo kwa Bible hapana patisina kusangana napo. Gorere mashu takajika mashu zia zinoja 92. Tika pinda pana 2002 Bali tikajika. Tika shika pana 2017 tikajika zvihuru. Saka panguwa ya tiri nei vanaveshanu kwa yamirio tikipinda mukenan. Ndiye musaka angama kutitaka vanawe imi Israel waka shika pa kutambura kwe 40 years. Vachingo tambura wakazi sununguka after 40 years. Saka parizvi nezvi 40 years dzedu dzavakukwana. Saka ndoti ngatirambe takatsunga. Hakuna kwezvichainda nguva yedu yeshanduko yakusvika vana veshanduko ngatirambe takatsunga. Zvake Emerson Mnangagwa zviri kuti charamba aripo kusvika muna 2030 ndezvake nemhuri yekumba kwawe ndatenda.
Ndinonzi Mr. George ndiri muZimbabwe. Idiwa kundikana kutonga nyika dayangu makasiya kuti akasita zvekuzomukirwa mberugo nemauto kana neruzhinji rwevanhu nengo zvakutambudza vanhu zvakuvara tanzwa kuno presi dayanzo zvadziri kutaura Yesu.
Kwazwai kwazwai vashamari veStudio 7 vanamukoma tanonoka wande vanamukoma jonga. Inyaya yangu ndine munyaya yangu yandinayo pamusoro pehurumende nedanho rari rairi kuzama kutora rekuendesa vana chiremba vari kurama mabasa nekuda kwekuti vari kuchema nekuti mari yavari kupuhwa ishoma. Ini ndinoona sekuti hurumende yapererwa ndokupererwa ukoko. No mwana ukachema baba mobudise nyoka kuti nyarara nyarara uchivhundukira mwana nenyoka. Mwana unofunga kuti unonyarara here kana zvichinge zvakadaro. Hurumende yapererwa ndo zvamhine munyu yaitaura yaere kuti tichavarowa nezvamhine munyu. Haiwa hazvishandi bazva rikuita vaidhi. Hurumende chavo icho chatadza kugadzira zviro muZimbabwe. Vanhu vari kuchema, vanhu vari varwadziwa nenhamo. Tapararira mukati menyika dzevamwe kunoku kwatiri kubatwa nhapwa tichishungurudzika. Zimbabwe yacho hainaki. azvingoti kutonga kwaro ndokutonga kwaro yoko kwavanoita vamunangagwa zviro zvaoma shuga haichazi kutengeka mota hachazi kukwirika kumusha uko zviro zvadhura kumusha uko aiwa vamunangagwa ngavadanze mufana wechidikuyo vachamisa vaite nhaurirano nyika iende mberi vanhu vatambura zvisingaiti zvavo zvakuda kutosungisa kuti tosungisa madhokota kuzama mitsi dzekuti vataure nawo vavape zvavari kuda vadzoke kumabasa mana mai vedu vari kushupika uko havana vanorapa vari kurwara kuzvipatara kuna madhokota iva vanotoswera vavo vachipedza zve nemari dzekutobhadhira maloya zvekuti amirire panhau idzodzee zvichekutoti mari vatoiendesa kumadhokota aiwa handatenda zvangu vana mukoma ndatonoka vande ndini Cisco yenhurike iri pano paCape Town.
Mangwanani mangwanani vashamari vestudio 7 mose nouwandu hwenyu nebasa ramunoita rakakura chaizvo. Nyango hana mashoko akawanda, mashoko angu anoda kuna vamunangarwa kuti zokubadi vadai vamunangarwa vatibatsirawo nemweya wokudenga kuti vabvawo pachigaro. Vamunangarwa ngavatibatsirewo nemweya wamwari vasudurukawo pachigaro kuti havasi kunzwisisa, havana zivo zvachose nechigaro chavakagara ichi. Chigaro chinofanira kupuwa munhu akakodzera, kwete vamunangagwa havana kukodzera kugara pachigaro. Tatambura vana vezimbabwe munyika dzese patiri, vana vezimbabwe vari kutambura nokuda kwamunangarwa. Taimbochema chiti mugabe mugabe, mugabe vaiti vanani, uyu munhu haiti zvachose, da atibatsirawo abva pachigaro zvokwadi. Tazive magwiri aenda zvunhu chero zuva here vakumana, ingava nyika yekupiyo chero kukafamba pasoro zvakuna nyika yakaita sezimbabwe nokwidza mutengo chero zuva. Vandorava mazi ingati vanhu tivhevhu here, todyavhuzewo mhizi here izvo. Vakomana karwadziwa izvo. Vamunangagwa ngavabve pachigaro papinda hako mumwe munhu, kana vasingati vachamisa vapinde ngapapinda hako mumwe munhu havo vamuzanupepa mungati afungwa dziri nani azamunangarwa. Aiwa tambora zvina munangarwa.
Hello, makasimba here muri dzezimbabwe? Ndongoti kuna purezidendi avade vambosiyawo chimuti vambopowo kana vamwe vakundikana vachagoni, hapana chavakambochinja. Igonyeri rakachinja musoro chete, tsela imwe chete, vamwe chete vanhu testimonini zvavakatiitire zvinezvi. Vanhu vatambura kuzimbabwe, mutaura angu ndiri kusouth africa.
Makadimo sepano vateereri vestudio 7 nevashamarari vestudio 7 mose, ndokukwazisai. Zita rangu ndonzi Melody Makaza, ndiri kusouth africa kupretoria uko ndokwandiri. Ndoda kubvunzawo kune vamwe vakateerera studio 7, tinoziva kuti kune vano vari pautongo vanenge vakateerera studio 7. Toda kubvunza kuti ko muri kuonawo sei nezviri kuitika munyika medu muzimbabwe? Zvinhu zviri kungokwira everyday izvozvi, tiri kungonzwawo nehama dzedu pamawhatsapp kuti zvinhu zvorwadza kuno, hatina kana kuti pulani. Unopiwa pei yako, asi pei yako haina chairi kutenga. Ndokumbira kuti vari kumapato akasiyano mazanupf atibatsirewo kuona kuti nyika tose tiri kuomerwa. Isu takavhotira edu opposition, tiri kungotambura tozviona sikuti hapano zvingaitwa nemutungamiriwo wedu, nekuti vagarwawo vari kurambira nechigaro. Saka opposition totokumbira mudzi womukuru wenyu aitewo kwazvo. Ndozvoga zvandoda kutaura hangu.
Ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yatora varwi vechiBritish vaviri vange vachishanda neIslamic State vange vari muhusungwa vachichengetwa mujeri rinochengetedzwa nevarwi vemakeds kumaudza nyemba kwesiria. Varwi ava ndevamwe vevarwi vanopfurikidza mwero vana. Vanonzi vakadimbura misoro yevatori venhau vekuAmerica vachitungamirirwa nemurwi ainzi Jihad John. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti munyika dzepasi pose mavanoshanda hakuna nyika ine vanhu vakatsakatika kupfuura Nigeria. Vanhu vanoita zviuru makumi maviri nevaviri vemuNigeria vanonzi havasi kuzikanwa kwavari pamusoro pekurwiswa nehurumende kuri kuitwa nevarwi vanopfurukidza mwero veBoko Haram. Full time Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti iri kuedza kuronga kuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.